zvinoreva kuti havana kunyatsopinda mumusoro wenyaya vavanda kuseri kwechigumwe vachiti ivo kune imwe judgment yekusupreme court yakamboti alliance coalition saka haikwanisi kuuya kuzomira kukoti ivo semutongi vabva vangopinda nemonemo ndokutamba chihwanda muhwande nemutemo ndokutamba chihwande muhwande nejustice havana kuzotonga kuti vatarise kuti mari inofanirwa kunge ichienda kumdc alliance uye yanga yakahwiniwa nemdc alliance vaita kunzvengana nemutemo sezvinoita uya anenge achigeza mvura muchando haifi yakasvika kumusana.
Izvi zvinorevei manje kubato renyu uyezve zvinokanganisa sei maitiro ebasa renyu?
Aiwa, zvatichaita ndezvekuti mari ndeyedu. Pane nyaya iri kuitika yekuda kuba mari yemavhoti atakawana, ticharamba tichienda nenyaya iyi munyaya dzematare, ticharamba tichishanda paground kuti tinge tichiratidzira kuti zviri kuitika izvi kubira bato remdc alliance rakakondesta maelection rikagamuchirwa rikakondesta maelection ezeki dzemdc alliance kuzoda kuramba kuti harizi bato iro rakahwina mavhoti iwawo mozorinyima mari asi rakatopuhwa mavhoti akatopinza vanhu muparliament chazokosha chazonetsa kuti ipuhwe mari yayo chii iyo yakapuhwa maparliamentarians yakapuhwa makansela ikapuhwa masenators akatopinda muparliamende nemunzvimbo dzakasiyana siyana sevanhu vemdc alliance. Ko mari ngaitevereka mari zvavo dzakabuda.
Imimi nebato renyu munotarisira kuti mungakunda here mumatare edzimhosva tichiona sezvatiri kuita kuti muri kuramba muchiruza nyaya dzakawanda kumatare edzimhosva? Chii chinoita kuti mufunge kuti mungakunda panyaya iyi?
Zvetinoita kuti tipinde kumatare ezvimhosva inyaya yekuti tigadzirise history. Vana Mandela pavakaenda vachinotongwa nematare evarungu hakusi kuti vaifunga kuti vanokunda, asi vaida kuti vataridze kupusa neudzvanyiriri nekunzenga nyaya kunenge kuchiitwa nematare ezvimhosva. Vanofanirwa kunge vachishanda neconstitution, vanofanirwa kunge vachishanda nejustice, asi ivo vari kunzvenga justice. Izvi zvinhu zvatinofanirwa kutaridza kuitira kuti ruzhinji rwezimbabwe runzwisise. Kana tichiti tiri kudzvanyirirwa, kana tichiti tiri kubirwa, ndo zvatinoreva. Tichazosangana pamvura yacheka makumbu. Pachazoitika mamwe maelection tichazosangana pamvura yacheka makumbu, apo vanhu vacharatidzira kuti zviri kuitwa nehurumende izvi hazi zvirizvo zvakatarisirwa neruzhinji rwezimbabwe.
Chimwe chatiri kuramba tichinzwa kubva kuvanhu ndechokuti nenomachinja zita rebato renyu. Chii chinoita kuti murambe makambambashira zita remdc muchitadza kupa bato renyu rimwe zita kuti zvikuitire nyore?
Munhu wokubira mota dzako, munhu wokubira mari yako iri muakaunti, munhu wokubira headquarters yako kana kuti musha yako, munhu wokubira nehembe dzawakapfeka oti iye sinzi ndakubira zvese izvo iwe wechichijazita. Chii chaita kuti atibire? Ari kuda kuti tichinjirei zita nezita ita iroro? Tinoenda kundotora zvinhu zvatabirwa, tinodzosa headquarters yedu, tichadzosa maMP yedu, tichadzosa mari yedu. Tadzosa mari yedu tozotaurirana kuti right, ndiani asingachazivi kuti iwe unonzani kana kuti iwewo unonzi chinyi. Isusu takamira navachamisa, takamira nemdc alliance yatakasiyirwa navatsvangirai, tichafamba nayo, hatingaichinji nokuti tabirwa.